Chakaita kuti ndifunge pfungwa yekuvaka dura iro remabhuku raibhurari kuburikidza nekushayika kwakaita mai vane makore matatu vashayika. Saka mai vakatirera vari shirikadzi vachikurudzira kuti vanhu vaende kuchikoro tiverenge tigogona kuita upenyu unenge huri nani neramangwana. Saka semunhu akanga ari shirikadzi aikurudzira fundo kudaro, ndaifunga kuti chamunga varangarire nacho uye vanhu vagozivawo kuti mudzimai uyu akaita basa rakadaro chii chatingaite. Ndo pandakauya nepfungwa yekuti ai, dzimwe nyika vanoti kana munhu akanga ashayika zvii unogona kuisa bhenji kana kuita raibhurari kana kuita chikoro. Ndikati saka ndoitawo chi raibhurari kumusha kwavakavigwa.
Dura iri kana raibhurari ine zita here ramakaipa?
Aiwa, ndakaipa zita kuti zvirambe tichirangarira mai. Ndakaipa zita inonzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Library, zvisaramai semunhu ane vazukuru vakati o.
Vakatambira sei vagari vemudunhu chiitiko ichi?
Vakafara zvakanyanyisa nekuti vakanditsanangurira ivo kuti mudunhu iri mhondoro iroro hamuna library. Even pasekondari yakangotarisana nepaprimary school pacho pane library, havanawo library. Saka vakazvitambira, vakazvigamuchira kana vabereki kana chifu chirero akanga aripo, aiwa zvakafarirwa chaizvo.
Vazhinji vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vangada kuziva kuti zvakakutorerai nguva yakadii kuronga, kuvaka pamwe nekuzosvika kushongedza nekupa raibhurari kuvagari.
Ndakaita rombo rakanaka kuti ndakanga ndakaunganidzwa kamari wokanga kangogarawo uye murume akandiroorawo, munhu wekuti haanyanya hake kunetsa nekubatsira kana ndine zvandinge ndafunga kuita. Saka raibhurari yakatanga kuvakwa, vakachera foundation musi wa3 April, ikakwanisa kuzovhurwa musi wa26 May.
Makawana kupe mabhuku ekuisamo, makatenga kumusha here kana kuti makatenga kuScotland kwamuri ikoko?
Aiwa, ndakaita rombo rakanaka chaizvo nekuti vandinogarisana navo vanhu vanonzwisisawo, vanodawo zvokubatsira. Ndakamboda kuti titenge mabhuku kumusha nekuti ndakafunga kuti pamwe zvinogona kutiitirawo zviri nani pamutengo. Asi ndakaona kuti zvaitodhura kuti bhuku rimwe chete pamwareta kana kuti madhora kana gumi. Asi kunoku ndakangoudza vanhu kuti ndachida kuti ndiwane mabhuku kana pane mabhuku evana vakura vasa vashandise kubvira pazera remakore matatu kusvika 15. Vazhinji vemudunhu rino randinogara rekuSt Andrews kuScotland vakabatsira, vemadzichechi wokwandinopinda kuHoly Trinity vakabatsira. Ndikatiwa mabhuku akanyanyisa kuwanda zvekuti mamwe achona tiri kungotumira zvishoma nezvishoma.
Iko kutumira mabhuku kutinonzwa kuti panofanira kuzoita zvana juti nezvimwe zvakadaro, muri kukwanisa sei kupinza mabhuku muchibhadhara mari idzodzo?
Ndakatanga kuenda nawo kuti tinovhurisa raibhurari, ndakabhadhara juti but mari yakanga isina kuwanda zvayo. Vakandipa pfungwa yekuti ndikataura nevekudistrict vanokwanisa kubatsira. Zvino vakati ndinofanira kunyora list bhuku rega rega. Apa kusara mabhuku kana kuti ma1000 amunomangana ndinawo, ndinofanira kunyora zita rega rega malisti watotumira kwavari. Ivo kana vaona vozotibatsira kuita certificate yeexemption yejuti kuti tisabhadhare juti pamabhuku evana vechikoro.